Inyaya artificial intelligence inyaya yakakosha kwazvo nokuti yave kushandiswa cross board kubva kumacolleges kusvika kuma anonzi data analysis iyo field yatiri. Saka chinhu chakakosha kwazvo nokuti chinobatsira pakusevha time nezvinhu zvakawanda wanda. Asi problem iripo idata governance yekuti vanozozvilimita zvakamira sei. Uye zvinhu zvinozokwadza pamberi apa zvinenge zvakamira sei.
Semaonero enyu, tichitarisa kuti takambonzwa ivo hurumende yava Joe Biden yanga iri kutarisa kuti iwanikwe mamwe maapp akadai seTikTok nemamwewo maplatform, pari zvino zviri kunzi zvinogona kuvharwa, but tinoona vaTrump vanenge vari kuedza kuti aiwa maapp akadai aenderere mberi sezvo vari kuti ivo artificial intelligence vachaikoshesa. Munozviona seizvi?
Nyaya inonesa paTikTok ndeyekuti yanga ichi-originator from the Chinese government, sokunzwisa kwandiri kuita, as an intelligence software. Saka ipapo ndopanga pane dambudziko. VaBiden vaitaura ivo maChinese kuti vanofanira kutengesera vanhu vekuAmerica nenyaya inambotaura yedata government, nokuti chinozoitika ndechekuti information dzevanhu vakawanda dzinenge dzave pamaapp aya, saka kuzozvidzora kuti vachengetedze integrity kana yemacredit score kana kuti mabanking loan facilities nekadaro zvinenge zvave kunetsa.
Pane zvingadzidzwewo here nenyika dzakadai seZimbabwe neAfrica pamusoro pezviri kutaurwa nevachange vari pachigaro muno muAmerica vaDonald Trump takanangana nenyaya yeartificial intelligence?
Zvakawanda chaizvo, nokuti production kana innovation ndokwayakuenda ikoko kuartificial intelligence. Inosave time uye inobatsira kuratidzai kuti nyaya yekufambisa zvinhu zvamunenge muchida kufambisa from economy, food production, mining nezvakadaro daro neprospecting, zvese zvinenge zvichifamba neartificial intelligence. Uye pazvakaitira chete pandinozongozviona chete zvino, zvinoeliminata employment yevanhu vakawanda. Asi tikakwanisa kuzvibatanidza semaZimbabweans kana maAfricans, tokwanisa kuona kwazvinobatsira nekwazvingabatsiri, zvinenge zvingabatsire nyika yedu.